Nomgwira takasangana na Minister of Health, Dr. Henry Madzurera. Isusu sevanhu vekuZimbabwe vari muno muWashington DC. Tangachivabvunza nokuti Minister of Health yapapi nenyaya yekugadzirisa utano hwavanhu. Tangaida kunzwa kuti ichi chatinogona kuitawo kuno kubatsira vanhu vekuZimbabwe. Nenyaya yekuti makliniki avhurwe, mishonga iwanike. Nokuti tikurudzire vashandi vezveutano vari kuno kuti vadzokere kumusha kunobatsira kana vachida.
Musangano uyu semaonerenyu wakakwanisa here kuita izvo manga muchitarisira kuti mugovana zvikunzwa kubva kuna vamadzorera uyewo zvamuri kuronga kuti munge muchiita pamusoro penyika yeZimbabwe?
Ndinoimba kuti wakabatsira zvikuru nokuti wakaita kuti vanhu vekuZimbabwe vari muno vamwe vane makore akati kuti vazvinzure vega kubva kuna minista kuti pane zvinodiwa zvakawanda kuZimbabwe kuti maservices edu asvike paakanga ari kudhara. Uyewo vakaita kuti vazive kuti kune zvakawanda zvaitwa kusvika panguva ino neminister of health tichibatsirana nevanovatsigira nokuti mishonga yakuwanika, manesa amumaclinic. Asizve pachine zvakawanda zvinodiwa kuitwa sokudzwa kwatakaitwa. Zvakaita kuti vanhu vave neshungu dzokuti vakwanise kuita wo pavanokwanisa kubatsira vanhu.
Imimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muUnited States of America, ndedzipi nzira dzamuri kufunga kubatsira nadzo nyaya dzeutano munyika?
Chikuru sei kudzidzisa vanhu vakawanda vanogona kubatsira Zimbabwe kuti vazive kuti chii chiri kuitika nezveutano kuZimbabwe. Chechipiri, tinogona kuunganidza mari patinokwanisa napo toitumira kuZimbabwe kuti inotenga zvinhu zvinenge zvichibvumidzwa nebanzi rezveutano. Izvi zvinoinguza zvinhu zvakaita fanga mahigh blood pressure machines, mastethoscope nokubatsirawo kurepair equipment kuti mishonga yokubaya vana nhomba inge ichichengetedzeka zvakanaka namafridge achishanda. So ipapo tinoona kuti zvinhu zviviri izvozvo, kudzidzisa vari kuno nokuunganidza mari nepatinokwanisa napo, zvinhu zvinobatsira zvikuru kushingisawo variko kuti varamba vachisenza nesimba.
Ndiri kuonazve kuti sangano reZim Health rinova ndiro rakadaidza vamadzorera kuti vauye rine vanhu vakuru munyaya dzeutano. Zvii zvimwe zvavanokwanisa kuita vachishanda nehurumende yeAmerica kana masangano arimuAmerica kuti vakwanise kuwana zvinhu zvinokwanisa kuenda nobatsira Zimbabwe?
Chikuru ndochokuvazivisa kuti kuZimbabwe kune vanhu vakamira kuzvibatsira vega, asizvo mukudaro havagoni kuita zvese. Izvi vanozviita kana tinozviita nokutaura nemabazi akazvimirira, macivil society organizations. Nokuti oka patenge tipa musangano tichitaura nemabazi ezveutano ekuno kuUS, ekuEurope nemaorganization akaitawo sana World Bank nana UNDP, UNFPA, tinge tichitaridzawo kuti Zimbabwe yenyika inoda kuzviitira zvinhu zvayo asi inogona kubatsirika. Ini mukaibatsira zvamunenge mapazi rasiki zvinoenda kunoshandiswa kuvanhu. Tine tidza kuti vatipewo ruzivo rwavanarwo kuti dzimwe nyika dzakanga dzasvika pakadai dzakabuda mudambudziko racho sei. Saka naizvozvo tinoona zvinobatsira kuti vanhu vagare vachifungawo nezvehama neshamwari dzedu dziri kumusha.